Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 24, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutauriri weMDCT vaObed Gutu vanoti vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muHarare East uye havana kusiya chigaro chavo chemubato sezviri kutaurwa nevakawanda wanda. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tauriri webato reMDCT vaObed Gutu vanoti hachisi chokwadi chiri kutaurwa kuti vasiya basa ravo mubato rinopikisa iri. Vagutu vanoti zviri kuburitswa mumapepanhau hazvisi zvechokwadi uye vamwe vanhu vari kutadza kunzwisisa zvavakanyora paTwitter yavo. Vagutu vanoti vari kuenderera mberi neurongwa hwavo hwekutsvaga vatsigiri muHarare East sezvo vari kuda kukwikwidza munzvimbo iyi. Asi vamwe vanoti danho ratorwa navagutu rekuda kukwikwidza muHarare East rinopesana nevamwe vari muMDC Alliance avo vakapa nzvimbo iyi kubato rePeople's Democratic Party rinotungamirirwa navatendai Biti. Tabata vagutu kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Izvo inema Evans. Vanhu vanongotaurawo ande mutande randakanyora pada ande mutande veTwitter kana ndichida kuyeuka zvakanaka ndakanyora mazuva maviri matatu apera pada ande mutande reTwitter. Handina kumbonyora kuti ndasiya musangano. Handina kumbonyora kuti ndasiya basa rokutauriri kana kuti muchirungu zvinonzi spokesperson. Zvinokuda vanezenge vofonyora vanyori vemapepanhau nemi zvanaibva muda munemi zenge makupa interpretation dzenyu. Ndoda kuti ndirifere iwe ndofunga wakaonawo announcement yandakaita dande mutande reTwitter. Yakanga iri very straightforward. Dande mutande iroro rakanga riri pachena zvokuti handipana zvendingawedzera kana kubisa. Ndichida kutsinira ndichiti ini taura newe kudai parunhare nditori mundima izvozvi muHarare East tiri kusangana nevanhu. Izvozvi nditori mundima ndiri kuna Faji tiri kutaura nevanhu. Tiri pabasa tiri kutokambeina tiri pabasa. Izvozvi ndiri parunhare kudai ndakatomira pasi pemuti. Isu zvewewe zvokutaura hayo hatizvigoni. Toda kugara nevanhu tichichangana vanhu titori muvanhu izvozvi.
Vagutu vari kuenderera mberi vachimiririra dunhu reHarare East musarudzo dziri kuuya idzi.
Kwazvo. Ndofunga izvo ndakazvitaura handichazivi kuti zvinokwana how many times. Ndofunga pauro pangu pakutoshozhomara Ivan. Tichingotaura izvozvo ina handitoti kana zvandinoenda taura ka handiwanzi kungopenda penda. Ndokuramba ndakati twii ndakadaro.
Saka njake njake yanga ichiitika mazuva apera iyi yata tichinzwawo nekuona tichiteverera iyi toti yadzikama kai.
Airi kudzikama unoziva vabato guru rakaita seMDC njake njake zvinomboitika. Kana mandege vanokwira ndege vamakaya kuAmerica uko kwamakaya nendege. Ndege chiroyo maBoeing kana Airbus kune imwe nguva yekuti iri mumudenga umo inoita inonzi turbulence. Dzimwe nguva kuti ndege yoda kudonha asi haidonhi. Saka zviri kuti pakaita turbulence zvonzi ndege yodonha. Dzimwe nguva inodonhawo asi dzimwe nguva zhinji haidonhi. Saka izvi zvinhu zviri kugadzirika. Vakuru vari kutaurirana zvekutaurira.
Mashoko enyu amungasiyiriwo mhuri yeZimbabwe.
Mashoko aya ndinoda kusiyira mhuri yeZimbabwe yakateerera pari zvino pane pfinyiro yavanhu yeStudio 7 ndeyekuti Zimbabwe inoda utongi hwechekerere. Inoda kuti pachaitwa maelections vose vaya vakaregista ngatibudei neuwandu hwedu tivhotere bato ravanhu remuti.
mutauriri weMDCT vaObert Gutu vachitaura vari parunare kuHarare. Tichiri pagakava riri muMDCT, dzimwe nhengo dzeNational Standing Committee dzisina kuda kudomwa nemazita dzinoti musangano wakaitwa kuHarvest House neZuro waive wekupangana mazano, kwete kuti ubude nechisungo. Nengo idzi dzati zvavakakurukura neZuro zvinhu zvinofanirwa kuonekwa vanhu vakatarisa zvinoreva bumbiro remutemo webato. Vatiwo sezvo paine gakava rekuti ndiani anofanirwa kunga ari munhu anofanobata matomu zvichiteera kushaya kwavamogen tsvangirai, gakava iri rinofanirwa kuendeswa kuAppeals Tribunal. Izvi zvinoreva kuti National Council inofanirwa kudoma nengo dzeAppeals Tribunal, iyo ichaongorora gakava riripo yakatarisa zvinoreva bumbiro rebato. Vati zvinenge zvasungwa neAppeals Tribunal ndizvo zvinofanirwa kutevedzerwa nebato. Nengo idzi dzatiwo gakava riripo pakati pamuzvare Tokozani Kupe navaNelson Chamisa riri kukonzerwa nezvinoreva bumbiro remutemo yebato. Nekudaro Appeals Tribunal ndiyo chete ine masimba ekugadzirisa gakava iri. Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe MMCZ iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori uye mashandiro ainoita pakutengesa zvicherwa zvakaita semangoda ndizvo zviri kuita kuti mangoda ekwamarange atengwe nemutengo uri pasi. Godwin Mangunjwa anotipa nyaya inotevera.
Vakuru veMMCZ vamiswa pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvezvicherwa vachibvunzurudzwa pamusoro pematengeserwe aiitwa mangoda ekwamarange. Vakuru ava vatadza kupindura mibvunzo yakawanda zvikuru sei wekuti kambani yavo yakatengesa sei mangoda ekambani yavalove more kurotwi mushure mekunge kambani yavo kana deal minus yatorwa rezinesi rekuchera mangoda. Sachigaro vekomiti vatemba muliswa vati MMCZ inoshandiswa nemakurukota ehurumende kuita chitsotsi uye izvi ndizvo zvimwe zvinoita kuti makambani makuru emangoda asade kutenga mangoda kubva kukambani iyi. Asi vakasanobata chinzvimbo chemukuru wekambani iyi vamasimba chandavengerwa vauza komiti kuti MMCZ inotengesa mangoda ayo zviri pachena. Vati ivo ndivo vane mvumo yekutengesa mangoda ese munyika uye havana ruzivo rwekuti pane mangoda ari kutengeswa zviri kunze kwemutemo. Panyaya yakataurwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe yekuti nyika yakarasikirwa nemangoda anokosha mabhiriyoni 15 emadhora vachandavengerwa vati havana ruzivo nazvo. Vati kubvira muna 2007 kusvika gore rapfuura nyika yakatengesa mangoda anokosha mabhiriyoni 2 nezviuru mazana mana zvemadhora chete.
And the total carats that we have in our books are 51 million.
Pakatengeswa makarati emangoda anodarika 51 million pakawanikwa $2.4 billion nechidimbu ndiyo mari yatawana kusvika parizvi.
Vachandavengerwa vatiwo vanhu vanofanira kuvapa mukana wekuti mangoda enyika anogadzirwa kuBotswana vachiti ivo havana ruzivo rwokuita izvi. Asi nhengo dzekomiti dzati kana izvi zvikaitika zvinoreva kuti MMCZ inofanira kuvharwa nekuti inenge isina basa. Zvichakadai mukuru wekambani yekuRussia yeDTZ Osgio va Victor Kusla vauza komiti kuti vakakachamadzwa chose apo hurumende yakavabvutira kambani yavo muna 2016 vati sevanhu vakaunza mari munyika havana kufara nedano iri uye vakatokwidza nyaya iyi kuhurumende yenyika yavo iyo yakazotaura nehurumende yeZimbabwe vatiwo chimwe chisiri kuvafadza ndechekuti kambani yehurumende yakatora mugodhi wavo wemangoda wekuchimanimani yeZimbabwe Consolidated Diamond Company haisati yavabhadhara mishina yayakatora pamwe nezvikwereti zvaive nekambani yavo sekuimbisa kwavainge vaita vati pane vanhu vakawanda kuRussia vari kubvunza nezvekutanga mabhizimisi muZimbabwe asi vari kutya kuti makambani avo anogona kuzotorwa nehurumende ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakati vachazivisa zvavakati zvirango zvikuru pane zvose zvichatemerwa North Korea. Iri rinenge riri danho rekumanikidza Pyongyang kuti isiyane nezvirongwa zvayo zvekugadzira zvombo zvinorova kure zvenyuklia. Vaongorori veUnited Nations vanoti vakwanisa kuziva vakuru vakuru pamwe nevakuru vemauto vehurumende yeSudan vanodarika makumi mana vanogona kunge vaine chekuita nemhosva dzehondo dzakaparwa dzichishungurudza vanhu. Yasvika nguva yekuti tinzwe chirongwa chevanhukadzi cheWomen's Forum chatinopiwa nemugovera wega wega naMarvelous Muhlanganya uye.
Ndino kuchingamidza ine mufaro muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anoita iro basa rekubatsira vanasikana vechidiki uyezve achibatsirawo chirikadzi. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve mabasa api avari kuita.
Ndinonzi Judith Ndekende Chiyangwa, ndiri director organization inonzi The Girls Legacy. Organization ni inoshanda nevanasikana kuvasapota mune zvavanosangana nazvo muupenyu zvakanaka zvakaipa. Asi nzvimbo yekuti vasikana vanoungana tichibatsirana nekupanana support pane zvese zvatinenge tichiita, kupanana information yezvinhu zvakasiyana siyana zvinosangana nevanasikana muupenyu nekungopanana nzvimbo yekuti tiungane tidanane sevanasikana mukukura kwatinenge tichiita.
Makatanga sangano renyu iri rini uyezve zvii zvamuri kubatsana nazvo gore rino?
Musangano weGirls Legacy wakatanga 2007. Takatarisira isusu kuti tinoita maclubs evanasikana. Kutaura kwatiri kuita tine 34 maclubs munharaunda yeZimbabwe nzvimbo dzakasiyana siyana. Maclubs basa rawo ndeye kuti vana vanouya vachisangana havanike muzvikoro anowanikwa macommunities vachidzidziswa nezvinhu zvakasiyana siyana zvavanosangana nazvo muupenyu. Tinoita mamwe maprojects ekuti vanobatsirika mukuwana upfumi, atinoti income generating projects anovabatsira ivo kuti vakwanise kusimuka kunyanyanyanya vaya vana vanenge vakaita vana vari pasi pemakore 18. Saka maclub aya anovabatsira kuti vagokwanisa kusapota vana vavo, vagokwanisa kuzvisapota ivo kuti vakwanise kudzokera muzvikoro. Tine mamwe maactivities atinoitawo gore rega rega muna October nepane International Day of the Girl Child. Tinoita conference yevasikana yatinondaidza vasikana vedu vese vanenge vari mumaclub kuti vauye vaungane vachipemberera kuve vasikana, vati vachiratidzirawo zvinhu zvavo zvese zvavanoita mumaclub kune vamwewo vasikana vanenge vari mumaclub kuti vange vachidzidzisana, kuti vange vachibudirira nekukwanisawo zvakare kutaura mamwe matambudziko avanosangana nawo mavanogara, kuitira kuti patinozoenda kumapolicy makers, maparliamentarians kana vanolida macommunities tinge tichinosvitsa shoko iri rinenge richibva kune vanasikana pachavo.
Tinoonazve mumazuva apfuura apo takaona mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vachishaya, takaona muchinyora padandemutande reFacebook pamusoro pematambudziko ari kusangana nechirikadzi, munganyatsotsanangura kuti vanga muri kuti chi.
Kunyora kwandakai Twitter pa Facebook. Ndainyora ini ndakanangana na Mishikadzi Eliza. Nchimuti ndinoda kuti ndiwane nguva yekundivabata maoko semunhu akangofanana nevamwe. Uye ndigowanawo mukana wekungoti munhu wese anenge afirwa kunyanyava. Vakadzi patambudziko atinosangana nawo mazhinji. Dzimwe nguva kubva kuhama, dzimwe nguva kubva kuShamwari. Asi apa ndakangofila kuti semunhukadzi kana zvakangokodzera kuti ndiwane nguva yekungogara navo pasi ndingotaurawo hedu nezveupenyu nezvezvimwe zvinhu. Kuti munhu awane kunyararidzika nekuti kunyaradza kunobva pakasiyana siyana. Ndochanga chiri donzo redu. Ndakatarisana nebasa randinoita. Ndozvinhu zvatinokurudzira kuti isusu ngatipananei support and support yedu inoya pane nzvimbo dzakasiyana siyana. Tinoundestandawo support yacho pane zvakasiyana siyana. So inini kunyora kwandakaita sindakanyora semunhu anoshanda nevanasikana, anoshanda nemadzimai kuti aiwa munei. Zvakanyanya kumuremera ndezvekuti wakanga akangoroorana nemunhu ane nzvimbo yepamusorosoro. Saka anobva atarisirwa nevanhu vakawanda. Saka inini semunhu semudzimai ndakangofunga kuti hapana chakaipa. Kuti zvatinongotaura nemamwe madzimai atinoshanda nawo vakawana matambudziko avanowana. Tinonogara pasi dzimwe nguva tinongotodzira nzungu, dzimwe nguva tinofamba, dzimwe nguva tinongokurukura kuti vamunge vachikwanisa kutaura zvavanenge vasangana nazvo bat kungopanana mashoko enyaradzi.
Matima wana mukana here wekutaura naivo amai Elizabeth Shangirai?
Aiwa, handisati ndawana zvangu mukana. Handisi kuda kuti ndimhanyire because munhu anenge ashayikirwa zvizhinji zvinowanikwa urongwa hwakasiyana siyana. Pamusoro pazvo ndiri mukatoriki, saka ndazvionzwa kuti kune muteuro wemisa uchaitwa kubva kwavo musi wesvondo. Saka semunhuwo anopinda chechi navo ndinokwanisa kungoendawo ndongonoitawo misa navo ndingovaonawo sezvaanenge vachipowo nemumwe munhu wese sezvatinongoitawo kune mamwe madzimai akasiyana siyana patinosangana nematambudziko akadai. Kana ndakavatarisa handisi kunyanya kuvatarisa ndakati mudzimai wavatangirai, ndikutarisana navo semudzimai akaikirwa but uremu hwake hwakanyanya because munhu waanga akaroorwa naye anga ane chinzvimbo chepamusorosoro. Saka dzimwe nguva zvinorema zvinoti wandei.
Aiwa, pakanaka. Tombodzokera zvedu kusangano renyu kuti vanenge vari kuda kuita mapurogiramu amataura aya vanokuwana ikupi?
Isusu tinowanikwa munzvimbo dzakasiyana siyana. Tiri kuGlenview muHarare. Vana vedu vanosangana paGlenview 2 masaturday. Toti kumupakose vana vanosangana pacommunity hall. Toti kudomboshava tinowanikwa kwamungati vanosangana pahall zvakare kana kutagarira village. Toti vamwe vanosangana kwanyamandi, vamwe vanosangana kushowground, vamwe vanosangana kunonzi kupote, vamwe kwamonisi. Tozoita vamwe vanosangana kugope kwachimgemeni nevamwe vanenge vari kublawayo vanosangana kucaudry park. Saka inzvimbo dzakasiyana siyana asi kune vaya vanokwanisa kuenda pamasaisai vakaenda papeji yedu yefacebook yakanzi The Girls Legacy vanokwanisa kunge vachiona dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana zvichienderana nekuti ivo vanenge vari pai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Regai tibve tapinda mune chimwe chirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives.
Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechikoro chesangano revarapi reZinata icho chiri muHarare. Mukutarisa nezvechikoro ichi tine hurukuro nemunyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Sibanda. Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu, sekuru Sibanda?
Aiwa, makadii vateereri.
Aiwa, vateereri, tinoimba vapenyu. Vangada kunzwa sekuru Sibanda pamusoro pechikoro cheZinata kuno kwamunodzidzisawo zvakare imi. Tichiona kuti ndimi zvakare munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata.
Ichokwadi, chikoro chedu ichi tingati chakatanga naprofesa Chapunduka 1999. Saka takachambozoti mirei nguva ya 2007. Saka takachitanga gore rapera 2017 nauno 2018 takatotanga chikoro ichi apa takavhura muna February. Saka dzidziso yedu yatinodzidzisa, todzidzisa African traditional religion, todzidzisa African culture, todzidzisa African traditional medicine, todzidzisa African traditional healing, urapo wedu wechivanhu unorapa sei, todzidzisa matiro etu etsika vatoti God Mwari wedu tsvikirwa ngamdzimu witchcraft, tofundisa futi tozonobata kuti kana tuzverufu kuti death inotorwa sei rufu mutsika dzedu dzechivanhu maafrican courts anotongwa sei mereji yaitwa sei madhoteni ingati topo inoshanda sei mutsika dzedu dzechivanhu tinofundisa zvinhu izvi zvatiri pachikoro tinoita tinofundisa marudzi emishonga yatinowana kubva kumaplants yatinowana kubva kumukumuka yatinowana kubva kushiri mishonga yatinoshandisa kubva kunyoka mishonga yatinoshandisa kubva kana kuhove kana zvinobhururuka zvese izvozvo toenda futi kuti mishonga iyi yatinopatsira imhoye yakafanana neiritosha yakafanana neyamipfuwira imwe yakafanana neimwe iri creative yekurapa kwaya imwe yevetinari yatinochifundisawo futi inenge yatinopa kana mombe dzedu kana dzinga kana tiraira pasei mhuka dzedu kwaya ine mapoizeni tofundisa futi zvese izvo zvoenda futi tonofundisawo kuti zvanambuya nyamukuta mamuitwa kuguru vakwe akata akatwa zvinorohwa sei shopera kutoshoperwa sei tinozvifundisa futi izvozvo
saka vana vanopinda uchikoro chenyu ichi vana vechikoro vechidiki here kana kuti vanhu vakura vamuri kuti vana vechikora uye vanobva kupi
tinotora kubva pamakore anotangira pa16 years tichienda mberi kasari munhu anokwanisa kuverenga nekunyora hatinei zvetinoita maqualification zekuti academic qualification kasi kana unawo zvinobatsira futi kedu mudzidzo yacho
vanenge vachitarisirwa kubhadhara mari here dzechikoro
ya nokuti zvanoita programu yedu inoita kwe6 months vanenge vachibhadhara ma$40 per week a3 $10
muri kuwana vana vechikoro vakawanda here vanouya
vana vechikoro vari kuti wandei vanouya ndingati chete inyaya yekuti vamwe havasi kuziva nekuti takachitanga muharare paredicro 98 cameroon kuda kuti titarisiretiktoneaevemusare bulawayo masvingo kasi ikoko tine mahofisi yedu ari ikoko kasi chikoro chedu chatangira muharare ndepatakatanga imo saka tinekarirwe tarisire inge tinoenda futi maprovinces ese kuti vese vaakuti kune vamwe vana vari kunara musare vamwe vari kunara bulawayo vari kutochema kuti sei kutsautiudo kuno kuchikoro tikuda kuti tifambe mativi ese
saka vanhu vanozobatsirika nemutoo upi sekurisibanda vanenge vapedza chikoro ava nokuti akanga aenda kana kungava kuinvesti kana kuteacher training college anenge achitarisirwa kuzowana basa kana akanga apedza chikoro chenyu imi chezinata anenge achizotarisirwa kuwana basa ripi
kana wapedza chikoro chedu umwe anoda kuti afunde anoda kuti arape nekuti ukwanisa kutiiofanee kuti unove kana ada kutoite hebal anokwanisa kuti arape akada kuti ave murapi wokuti arape achitirisa mishonga yedu yechivanhu anokwanisa kuti anorapa vamwe vanouya vachida kuti vafunde ruzivo rweafrican traditional religion kuti vamwe vari kuti pane matambudziko vamwe ari kuti mumwe munhu anokwanisa kuti anofirwa wokuti wafirwa hauzive kuti kana kuti rufu ndinorutora sei saka muchikoro chedu chinofundisa yatotiatiarapee
chikoro chenyu ichi chiri pasi pebazi ripi
ndina maministri maviri ministry of health neministry of higher education
aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu tinotenda zvikuru sekuru sibanda nekuwana nguva yekutaura nesu onekai zvenyu vateereri
aiwa mosara zvakanaka vateereri vanoda kuti vauye kuchikoro unokwanisa kutibata pa0712511385 0712511385 muharare tiri pa98 cameron mu40 floor zinata office
aiwa maita basa sekuru
aiwa mosara zvakanaka vateereri
pakanaka manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata chirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
tinotenda Jonga nechirongwa sangano reTransparency International raburitsa gwaro raro rinoburitsa nyika dziri pamusoro munyaya dzeuori nyanzvi dzinoti Transparency International inoshandisa chikero chinobva pa0 kusvika pa100 nyika inenge iine 0 ichionekwa senyika ine uori hwakanyanyisa iyo inenge iine 100 score ichinzi ndiyo nyika yakachena ongororo yakaitwa inoisa Zimbabwe pa22 score vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe sangano rinorwisana neuori reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vamunyaradzi Alois Chaumba vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti chiri kunetsa muZimbabwe ndechekuti hurumende haina kuzvipira kurwisana neuori hwayakatarisana nawo.
Chekutanga ndechekuti izvo tichiri kure pamatanha tinoda kuita kuti tipedze uori munyika medu nekuti katasa patakaiswa papapa tiri kumacheto cheto kwenyika dzine uori dzakanyisa pasi rino zvichireva kuti pane matanha anofanirwa akasimba chaizvo ekuedza kuti tidii tikuindopane nhando dziri kumberi kwamana Kristo
asibu tesi tatsa kuti tito namba kwacha sina uri asi nemamirira zvakaita tichine rwendirure kuchairo
tinoona kuti gwaro irori riri kuti nyika dzakawanda hadzina matana dzaitora ekuedza kugadzirisa nyaya dzeuori idzodzi mungatarisira here Zimbabwe kuti ingashandukawo kubva muongororo iyi kuti hapana matanha ari kutorwa
ya ndinotenderera neongororo iyoyo nekuti tinogara tichitaura ichisve andiprasen pas of southern africa kuti chikuru chiri kunyanyokonzeresa kuti tirambe tichidzikira panyaya dzeuori kushayikwa kweyatotira muchirungu political will kubva kuhurumende kuti nyaya dzeuori dzipere nekuti hurumende ndiyo inenge ichifanira kutungamirira ichipa muinternesho kuti haithandiri huori mukuita basa rayo asi tikaona iyo pachai hurumende nevanhu vakaiswa pazvigaro hazvipi muinternesho vakawana kana kuti zvinotokurudzira vanhu kuti ndinofanira kuita huori kuti ndigozopromotwa nekuti vazhinji vari muhurumende umu vane nyaya dzavo dzisati dzanyatsopiwa kumatare edzimhosva saka isusu kuti tokutanga tingati isusu munhu wese zvake ari minista kana kuti deputy minista kana kuti gavhana akambonyorwa nezvake achiti aita huri kuti titange pacha kuti vanhu ivavavo vabude pachena vazvichenese kuti inini zvamotiti nyaya yakati yee ndakazodai vanhu vochiona kuti ichokwadi here neumbo hunenge huripo ndokuti titange pacha asi semamirira zvakaita izvi handioni tichinge tichienda kumberi asi totoramba todzikira kumashure nekuti vazhinji vacho vese maoko avo akasviba
avo vanga vari vamunyaradzi Alois Chaumba vachitaura naJonga Kandemiri westudio 7 Nako kambo kaja praiser watora mari kachitiswededza kumapendero echirongwa timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vari kuenderera mberi nekutsvaga rutsigiro muHarare East uye havana kusiya chigaro chavo mubato sezviri kutaurwa nevakawanda paramende inoti iri kushushikana zvikuru kuti kambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwezvicherwa yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe iri kushandiswa nehurumende mukuita zveuori tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kupinda muchirongwa kana kutitumira tsambambozha titumirei kustudio7@voanews.com munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi padande mutande redu www.voashona.com anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndokusiyai naChris Gande achikupai chirongwa chendevele.
kuizika disenda baku VOA Ndebele.